Mumu anoita basa are kutenga midziyo iyi muBotswana achizotengesa kuZimbabwe muzvare Precious nyika dzino vanoti chirwere checoronavirus chiri kuita kuti business ravo riderere zvikuru nokuti hakuna midziyo muzvitoro zvavagara vachitenga.
Zvataida tichazviwana these days ndinotosvika kuzvitonzi hapana zvinhu zvatati tichida. Zvanguva vachida kuzotenga ya limited panenge pasina saka ne hapana business ratiri kumboita zvatodeclina. The business has gone down. Zvadzika patenge chita 100% zvine zvatodzika na about 85%.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaAllen Dewere vanotiwo midziyo yakafanana nematerevision makuru nezvipfeko zvenguva yechando hazvisi kuwanika muzvitoro izvi.
Maplasma nezvimwe zvima winter things like hembe, maclothes, because anda vasobvumirwa kuti vatransport hembe and likes. So ndozvimwe zvakaita zvishota muno maChina, mashope maChina.
Vanamuzvina bhizinesi vekuChina vari muBotswana vaudza Studio 7 kuti havasi kukwanisa kuodha midziyo kunyika kwavo nepamusana pekuti South Africa haisi kubvumidza kuti ngarava dzinobva kuChina dzipinde munyika iyi senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi icho chakatanga kuChina kwakare gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Thomas Chaitezvi vanoti vanotenga nekutengesa zvinhu vanofanirwa kumbomira kufamba-famba senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi.
Yambiro yangu yandiri kukumbira kuma cross borders ndeyekuti wambofana wambomisa kuita ma cross border au wakatarisirawo kuti waroda kuzama kuita kuzviponesa zvagara vachiita kasi chirwere checoronavirus maurire acho achauya aya akaipira munhu wese.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutenga nekutengesa vaLaxen Kambeva vanoti pamusoro pedambudziko recoronavirus rimwe dambudziko ravakatarisana naro kupera kwesimba remari izvo zvinoita kuti zvinhu zvavanoda kutenga zvivadhurire.
Ya kwagara kwakusina business most of the current kwagara kusina mari. Corona yazongouya mumashure zvaive pari pa business since January kwagara kwakusingori na mari inambovhera yachinja the rate of yevanhu kuti vauye kuno cross the board. Ya meaning zvakutora kuti munhu akutonyanya kutosafa kudarika kusafa kwanga achisafa kuti hapana chimwe chachagona kuita kusindora riri business rake ndiyanga iri industry yake.
Kunyange hanzo ZimTrade chita hakuna kutenga nekutengeserana kune udzamo kwakakura pakati kweBotswana neZimbabwe. Muongororo yavakaita gore rakapera inoratidza kuti Zimbabwe yakatenga zvinhu zvinosvika mamiriyoni anodarika makumi maviri emadhora ekuAmerica, mari zhinji ichibva kuvanhu vanotenga zvinhu muBotswana vachizonotengesa muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.